Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma2007 na2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chezvarwa chekuThailand chakatiza muchipatara cheWilkins muHarare nesvondo chinonzi chadzoka choga kuchipatara ichi uko chazoongororwa kana chiine hutachiwana hwecoronavhairasi kana chirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza nepfenyuro yeZBC kuti murume uyu aonekwa navana chiremba uye zvabuda muongororo iyi zvanga zvichitarisirwa kubuda nhasi. Pataenda pamhepo tangatisati taziva kuti zvii zvabuda muongororo iyi sezvo takundikana kubata Dr. Chonzi. Murume uyu anonzi akabva kuThailand mazuva makumi maviri adarika akaitwa ongororo yecoronavhairasi pakupinda kwaakaita munyika izvo zvakaratidza kuti muviri wake waidziya zvakanyanya. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti aendeswe kuWilkins Hospital uko akazonongotsakatika. Hapana atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe kunyange hazvo paine vanhu vana muSouth Africa vanonzi vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavhairasi nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vave nechirwere ichi munyika iyi pavanomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakambowegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, kuti tinzwewo maonero avo.
Chiitiko chakashamisa zvikuru uyezve chiri very unfortunate kuti murwere angatize pachipatara. Asi kana taakuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu, vanhu vasati vaakuziva kuti kana vane masymptoms vanofungwa ndeekora unoita sei, unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakaya kesi yecoronavhairasi muneibata sei. Wilkins vanogona kunge vaakuziva asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba, saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa, nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwawo kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine utachiwana hwecoronavhairasi, zvichisvitsa pavanhu vane coronavhairasi kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataura kuti tichiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekusouth Africa vangaite corona isitoshayiwa, nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kuSouth Africa. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti corona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe, uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata. Tinotori nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnoza. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring yayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu, nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe, ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti indofunga ndaane masymptoms. Ndo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu mudzimba?
Zvinokwanisika zvikuru nokuti taitombozviita. Taitombori nedepartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo muzimbabwe. Department iro harina kuvharwa, kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadepartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo, ngavaise mari yakawanda kucommunity nursing. Nekunana utsanana ivavo vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technician vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.
Vanga vari vakaumbo yegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Gurukota rezvekurima vaperenzi chiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere kana nyama kubva kumombe dzakafa dzoga. Vachiti vanoziva kwazviri kuitika vanofanira kumhangara nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, vashiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye neumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities here.
Vati bazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika uye hapana umbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vati bazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vati bazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzaurayiwa kuenda kumabhucha. Vatiwo nekuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo ramisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matano kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndo yandati inonzi teliriosis kana kuti January disease. Chirwere ichinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown, tunenge tukwati tushambwe twacho, ndo tunotakura chirwere cheteliriosis. Chirwere chinonyanyo wanikwa mumwedzi ya December kusvika mwedzi wa March. Pakunenge uchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira, vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidhibhisa kamwe chete pasvondo ega ega, vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadhibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzedare reSenate kuitira kuti vakurukure nyaya yemitero inofanirwa kubvisirwa vemabhizimusi pamwe neveruzhinji zvichitevera kudonha kwaita misika yemari nepamusana pecoronavirus. Vagari vemudunhu reMichigan vari kuvhota nhasi chipiri 10 kurume musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na 2008. Zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinhu zvakawanda zvave kudhura zvakanyanya zvekuti vamwe vanhu vave kuti danho rekushandisa dora remunyika raramba kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukuwadzana paurongwa hwekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosungirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti tsigirwe mari iyoyo igosimba, asi nomborwiswa chaizvo chaizvo inoriswa. Imwe ichiriswa nesu pachedu nokuti tichingoisvora kuti hatidi hatidi. Haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe. Vachinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza maketi, nekuti maketi ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hazvitongwi nepolisi, zvinotongwa nemaketi. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money, you know, medium of exchange, haichatoiti bozi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya inotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya atinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Ndo saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika maimports, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yendiya izvinei zviri kuramba ichikwira. Saka kukwira kwayo kunoderedza simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kugadzirwa zvemuno, imwe yenhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiri pano chekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi nemari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa kuti vatogara vachikurudzira tichiti kuti mari iyo vane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kupurindwa muchingezi. Ndozvotoramba tichitaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinovarenzibebrekinyika iyoyi. Saka kwatiri hondo hombe yanga isiri yokuti ngatidzokere kuUnited States dollar, kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika rinowanika kupi. So muchaona kuti zvose tsananguro nekusangana kwatinoita neutungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemunomu chichingaita kuti isaramba ichikoromoka kubva pamuperezo zvamuri kuona ichibuda zvari.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazim dhora aya kunyanya mumaketi, takutedzera hurumende as market players inhawa yekuti mari yezimbabwe yapera simba mari inofanira kunga ine anzi mafunctions of money kuti mari inzi mari chii chinotaura kuti mari inzi mari mari inofanira kunga ine simba rekuchengeta upfumi unonzi pachirungu store of value saka ungatiri wakagara nemazimbabwe dollar mawaleti woti hanzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma haichina simba iroro saka naisina nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvino hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira sikuona maprices achikwira chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dhora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dhora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vaungana muHarare nhasi vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara. Apo amai vavadzamara ambuya Benhilda Dzamara vachema zvinopisa tsitsi. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Ambuya Dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitai Dzamara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya Dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handina ndakatopererwa kuti ndaitarisira kuti pasvika nguva inoyi tinenge tane mhinduro kana kuti takuziva kuti ari papi mupenyu here akafa here hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa mafiro ndiwo anosiyana asika toziva kuti paupenyu hwedu hwekurarama hwechiwanhu munhu anofa achifushirwa musi wote apa ndo paderinda zvino apa hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa.
Ambuya Dzamara vati vari kukumbira ruregerero vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana variwo vane mwana wangu nyangwe akavatadzira tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere vatidzorerewo mwana kumba nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndakumbira ndahwarara handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai vatinzwirawo nyasha vanzwirawo mhuri yaitai ngoni mazvita.
Ambuya Dzamara varumbidzawo muroora wavo huye ari mudzimai wavaitai Dzamara amai Shefra Dzamara nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe chete chiripo ichocho chingava chikafu kana pasina zuva iro tozova kuti tokusi hatina asi rwendo rwacho rwakaoma zvakaoma nekuti nyaya yevana iyi kuchikoro chekupfeka chekudya hongu marungera amwari asi ini ndongoti mwari dai matipindurawo samai vekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo dai mwari watipindura ndinoziva kufa kuriko hanzi munhu kana azvarwa chasara kufa asika nzira nzira yemwana wangu ndo inondirwadza kana ari mupenyu kanga avatipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. Vamagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rwezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose, hatifare nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzavanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itaidza mara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri.
Nezuro, mudzimai wavaitaidza mara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi, asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidzamara vakapambwa musi wakurume 9, 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidzamara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Ndodzi Freedom Dakachar ndiri kutaura nezvekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe. Ndiri kuno kuCape Town, South Africa.
Taura yenyu.
Ya, zvinhu zvinorwadza chete zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kusiya vanhu vachipambwa isingakwanisi kumira-mira kuita sekutsvaga kuti chii chinonga chaiitika, kunyanya pana mukoma Itaidzamara. Zvinhu zviri kushungurudza nyika yese. Mukatarisa izvezvi nezviro vakazvidza 5 years vasingazvikwani kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Asi hurumende inongoti tingobatsira kutsvaga tiri kuita sei vasina zvavari kuita. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya zvikuru.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Maonero angu panotoneta painoda kuti panyatsokutsvagurudza kuti chii chakaitika kubva pakutanga kurudziswa mapurisa ekuareas kwavakanga vachigara ivo Itaidzamara, kuti vakambonyatsokuiongorora here nyaya yacho, vari kuita nezvei so far, vari kuitsvagurudza here kuti zvakamira sei. Asi kuti paonekwe kuti anichanyatsokumira-mira nezvazvo, panonga panotinetei.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naThembelani Moyo, ndiri kuVictoria Falls, Zimbabwe.
Kwakadiiko kuVictoria Falls mukoma?
KuVic Falls kuri right.
Nhasi tine gangu, muda kutaura nenyaya ipapo.
Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kubatwa zvakanaka zvechokwadi. Hurumende ngaipindire zvechokwadi, cause vanhu vari kushungurudza nemapurisa, every security iri kutoshungurudza.
Ko kuVic Falls uko panyaya yecoronavirus kwakamira sei?
Kanabva hatisatisa tatamira mashoko ekorona. Ndiri kuairport izvezvi, ndoshandira kuVic Falls Airport.
Asi pane vanhu here vanomira vaya vachiona kuti temperature yemunhu yakamira sei?
Varipo vepolice health vanenge vachiongorora vanhu, mapassengers kubva mundege kuti haana here korona iyoyo.
Ivo vanenge vakapfeka here hembe dzatiri kuona idzo vakazvivhara nemagrovos nezvimwewo?
Hembe izvozvo vanenge vakapfeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Z Zimbabwe yakabatana nepasi rose nemusi wesvondo mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose kana kuti International Women's Day. Vachitaura pakucherechedza zuva iri, gurukota rinoona nezvemadzimai munyika Amai Stembiso Nyoni vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona mukusimudzira vanhukadzi.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa makurukota ematunhu, tine madzimai 50 kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Gurukota rezvemadzimai Amai Stembiso Nyoni vachitaura vari parunare. Muchirongwa chedu chanhasi chakanangana nevanhukadzi, Mike Howe weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Stabile Dewa kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi 8 March gore regore rakatikoshera semadzimai nevanasikana. And zuva iri riri kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru anosanganisira kusabudirira pane zvemaleadership positions. Mapositions avari kuoccupy leadership ari at 15% or below. Izvo zvifudzo zvinotarisirwa pabumbiro redu remutemo atinoti constitution, iro rinotaura kuti madzimai nevarume vanofanira kunge vane mukana yakaenzerana 50% pamaleadership positions.
Kunze kwenyaya dzezvemaleadership positions, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pezvemamwe matambudziko amakatarisana nawo semadzimai.
Zuva iri riri kuuya pamadzimai emuZimbabwe akaremerwa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nzara, havana chekupa vana, vana havasi kuenda kuchikoro, vasikana vari kumitiswa nenyaya yekuti maschool fees havasi kuafforda, uyezve havana zvekuenda vadya kuchikoro, savanopedzisira vakuopta kuenda kunororwa zvavo. Totarisa iri nguva yekuti madzimai ari kutadza kuita access kune yatinoti pachirungu masection.
Tinonzwa vanhukadzi vachiti vanhurume ndivo vari kumbunyikidza kodzero dzavo. Pane vamwewo vanhurume vanoti vakadzi vakabatana vanokwanisa kuzvipa mikana yekuzvisimudzira. Nyaya iyi yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi inogadziriswa sei, uyezve ndiani anofanira kutora matanho ekugadzirisa nyaya?
Maonero angu, machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya lack of political will from our leaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanya fesa ari kukonzereswa nenyaya dzekuba chaiko chaiko kunoitwa nevatungamiriri venyika. And zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo. Kunana South Africa, kunana Rwanda, munomasika kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni oswera masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni oswera nenzara. Zvemuno muzvadzi wenyanya, up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu.
Murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Stabile Dewa wachitaura vari parunare vari muHarare naMike Howe weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day. Takatarisa zviri kuitwa nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padandemutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA ndepa.